Munyori we na udze kushanduka kwema miru we kunze achishanda nesangano re Green Journal Watson Makokova anoti arikutsigira amai Harris.
Kamala Harris munhu ano supporta kana kuti munhu anofambidzana neurongwa hwekuiswa kwemari kunyaya yemachinjiro arikuita mamiriro ekunze.
Mumwe anoti dai amai Harris vakunda ndimishe uchifamba uyo anoti akabatsirwa zvidzidzo zvake nemuzinda weAmerica muZimbabwe, nekudaro anoona sekuti vakatora matomu vanogona kuita zvirongwa zvakawanda zvekusimudzira madzimai.
Issues ane chekuita neaccess to reproductive health zvinotarisira kuti as a democrat and as a woman vanenge vachiuya nemapolicies anenge achibatsira kuti vakadzi vave vanhu vakazvimirira.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vaowen hiwayo vanoti mutungamiri weAmerica aripo vajoe Biden veDemocratic Party vanga vaomba ukama hwakanaka neAfrica, uye chingave chinhu chakanaka amai Harris vakakunda kuti vaenderere mberi nebasa rakanaka iri.
Panguva yaJoe Biden tinoona pane imwe yakamboitwa yavakazoti vambobvisa mamwe makambani pamademokrats aripo vajoe Biden varipo. Saka ndopatinoona kuti kana paine mademokrats tinoona kuti pane element yekuti engagement inokwanisa kuimprova pakati peZimbabwe neAmerica, uye zvese isusu tirovagari uno muZimbabwe teitotarisira kuti ukama hwacho hunge huchiimprova kuita kuti ugari kana kuti magariro edu ange akanaka.
Asi mutungamiri wesangano rinopikisa reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vati vari kuda kuti vaTrump vakunde.
VaTrump ndinoda kuti vakunde nekuti ndiye president wekutanga akatungamirira America asina kumbotsika muAfrica, asina kumbouya achida kupiringishana nemasengerwo enyika Afrika yose. Saka naizvozvo dai vanga vagona kuita sarudzo idzi voita zvakanaka neAmerica yavo.
Vamwe vari kuti dai vaTrump vakunda musarudzo idzi ndava Timothy Chiminya, avo vanozviti King munhu mutapa. Asi zvisinei zviri kutaurwa nevanhu vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Kadzikwa vati hapana chinonyanya kushanduka nekuti vaTrump kana amai Harris vasarudzwa.
America yangofamba nechiri chimwe chete kana yakuita zvidzidzanyo zvimwe nyika. Saka tinongoona sekuti pamwe pangangoitwa kuti pakaita president munyowani kana akasiyana zvinogona kuti jopano nepapa.
Vanhu vatanga kuvhota musarudzo idzi vaTrump naamai Harris vari mangange. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.